mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri chikunguru 14 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika vadarika chiuru chimwe chete. Kambani yeDrugs Consult inoti iri kuenda kumatare edzimosha kana contract yayo neNetpam ikakanzurwa. Hurumende yeSouth Africa inoti vapoteri neavo vari kutsvaga upotere munyika iyi vachapiwavo R350 pamwedzi kwemwedzi mitanhatu panguva ino yekurwisana necoronavirus. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Wandu wevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe hwadarika chiuru chimwe chete zvichitevera kubatwa nechirwere ichi kwevanhu 40 nevapfumbamwe nezuro. Vanhu vabatwa nechirwere ichi vave chiuru ne34 1034. Wandu wevanhu vafa nechirwere ichi hwakwirawo kusvika pagumi nevapfumbamwe mushure mekunge mumwe munhu afa kuMidlands. Pavanhu vakabatwa nechirwere ichi nezuro pane vanhu 20 nevasere vakabva kuSouth Africa uye vamwe 21 vakachitapurirwa munyika. Vanhu vavhenekwa chirwere ichi vadarika zviuru 91,000. Vanhu vapora vanosvika 343. Magweta ekambani yeDrugs Consult anyora tsamba kuNetpam achiti Drugs Consult yakange yakazadzisa chibvumirano chayo neNetpam, naizvozvo kukanzura chibvumirano kana kuti contract iyi hakugone. Drugs Consult iri mukati menyaya inonzi ine huori mukupiwa kwayo contract yekutsvaga nekutengesera hurumende yeZimbabwe zvikwanisiro zvekushandisa mukurwisana nechirwere cheCOVID-19. Drugs Consult iri kuti kana contract yayo neNetpam ikakanzurwa iri kuenda kumatare edzimosva. Tatadza kubata magweta eDrugs Consult vekambani yeSamkange and Hungwe kuti tinzwe zvizhinji pamusoro penyaya iyi. Vanodzidzisa zvemabhizimisi paDefry University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti kana nyaya iyi ikaenda kumatare edzimosva, Drugs Consult haigone kubudirira panyaya iyi zvachose.
Chandinoona nokudzidzisa senyaya iyi ndechekuti kambani inonziyo Drugs International payakatanga kuda kushanda nehurumende yanga ichitova isiri kambani yatibati yakarejistiwa, raingova zita ravakatsvaga nokutsvaga mapepa atinoti maletaiz ayaya nokunyorera zvose nokuisa kuhurumende kuti tinokwanisa kukupai zvinhu zvakati. Rari rigore rapera tikaongorora zvakadzama tichitarisa kuti kambani yakabva nepi, tinotoona kuti kambani yakarejistiwa gore rino chairo 2020, asi iyo yaakurwisana nehurumende kuti toda kondrakti yedu, iyo yakapuwa kondrakti gore rapera. Saka gore rapera racho yanga ichitova isiri kambani. Vanhu vanogona kuzvionera umbowo ihwohwo pamaindaneti apa kuti kambani yakatofomawo gore rino ikarejistiwa kuDubai, kuUnited Arab Emirates uko gore rino, yatochiriridza nyaya yavo ino. Saka vanhu veDrugs International vanhu vari kutongonyengerwawo zvavo namaloya anoti anogona kuti tinozvigona kuti mawane contract ino, kuti maloya ari kutsvagawo mari apa. Hapana nyaya kambani haizvigoni yakanga inogona aiwe zvigona yaimpiri yakato yakato supply hurumende yacho gore rapera racho iroro saka yakazvitadza zvekare yakazoonekwa kuti yanga ichitova isiri mumagwaro ehurumende ane dzimwe kampani dzose dzinokwanisa kuita zvaanga yatiita
kana makatarisa zvaitwa nemagweta aya nyaya iyi yakatarisa kupi iri kuenda kupi nyaya iyi
nyaya iyi kwairi kuenda kumakoti uko yakatarisira kuti kampani yeDrugs International icharusa haina kwairi kuenda kwakanyanya kunyaya kuzvepo kuti iyo Drugs International yacho yabudisa mapepa anoratidza kuti ikambani yakafomewa ikarejistiwa isati yapuwa kondirakti nehurumende asi zvenyange ikaita izvozvo ichazoonekwazve kuti yanga ichitova isiri pamagwaro ehurumende ebazi reprocurement regulatory authority hurumende inenge ina makambani anenge aino udzamu achikwanisa kuti aya ndo anoshanda nehurumende kambani yacho haipo ipapo zvinoreva kuti yakawana kondirakti nechitsotsi zvekare yakawana kondirakti necorruption pamwe nokuda kuzivana zivana isati yanyatso kuongororwa saka iri kunyanya kuenda chaiko chaiko hakuna zvaku
avo vange vari muzvinafundo Eliot Masocha vari parunare kuOhio neStudio 7. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa vanoti vari kushungurudzika zvikuru neuwandu huri kuita vanhu vari kubatwa pamwe nekufa nechirwere cheCOVID-19 munyika mavo izvo zvaita kuti kubva nezuro vasimbaradze mitemo inofanirwa kutevedzerwa nemunhu wese munyika iyi mukuedza kuderedza kutekeshera kwechirwere ichi. Mo Blessing Munjoma anoti panyaya iyi.
Dunhu reHouting, iro rine zvizvarwa zveZimbabwe zvakawandisa muSouth Africa, ndiro rave nevanhu vakawandisa vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muSouth Africa. Nyika iyi ndiyo ine vanhu vakawandisa muAfrica vabatwa nechirwere ichi, vanodarika zviuru mazana maviri ane makumi manomwe nematanhatu kana kuti 265,000. Vanhu vafa muSouth Africa vadarika zviuru zvina zvine zana nemakumi masere nemanomwe kana kuti 4,187. Mumwe chiremba muguta reJohannesburg, Dr. Shepherd Mapisa, vaudza Studio 7 kuti kukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa nedenda reCOVID-19 muSouth Africa kuri kukanganisa nyika yeZimbabwe mukurwisana nechirwere ichi. Vakurudzira hurumende yeZimbabwe nevatori venhau kuti vazivise vanhu zvizere nezvechirwere ichi. Dr. Mapisa vakurudzira nyika yeSouth Africa neZimbabwe kuti dzivhare muganho yadzo kuitira kuti pasave kana nemunhu mumwe chete zvake anoshanya kana kufamba-famba pakati pemiganho iyi. Asi chimwewo chizvarwa cheZimbabwe charamba kudomwa nezita icho chinogara munzvimbo yeCampton Park kumabvazuva kweguta reJohannesburg chinoti achibvumirane nekurudziro iyi.
Ini ndiri gogo vakurarama nemusika mabasa hakusisina nguva yezvikafu iye dzaimbotukwa zvokuti wega noti nai mwari inga kumba kweduwo zvakune upenyu zvinhu hazvichatiitira munhu zvaomera isu maforina zvokuti dai mabhodha anga avhurwa aiwa taienda hedu kumba.
Dr. Mapisa vatiwo vane chokwadi kuti vanhu vari kufa kana kubatwa nechirwere ichi muZimbabwe vakawanda kudarika huwandu huri kupiwa nehurumende kana huri kuburiswa munhau. Mudzidzisi pachikoro chepamusoro cheTswane University of Technology Dr. Rick Mukonza vanoti nyika yeSouth Africa inofanira kuvhura maziso sezvo pachine huwandu hwevanhu vari kufamba-famba madiro pakati penyika yeSouth Africa neZimbabwe.
Haisi nyaya yakanaka kuZimbabwe nekuti tinoziva kuti vana veZimbabwe neSouth Africa kunyange miganho yakavharwa asi vari kungofamba.
Hapana ari kuziva pari zvino kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvafa kana kuti zvabatwa nechirwere checoronavirus zvingani muSouth Africa. Studio 7 haina kukwanisa kuwa na mindro kubwa kune mmiriri we Zimbabwe mu South Africa wa David Hamadziripi kuti zvizarwa zveZimbabwe zvingani zvabatwa nechirwere ichi sezvo vati vange vakabatikana kune zvizarwa zveZimbabwe zvinofungidzirwa kuti zvingangosvika kana kupfuura mamiriyoni matatu zvinogara mu South Africa nekuda kwemamiriro asina kunaka akaita upfumi pamwe nezvematongerwo enyika muZimbabwe. Ndaka Mira Studio 7, ndiri mu Johannesburg, South Africa, ndini mo Blessing Munjoma.
Sodrapera yakapa mari inopiwa mapato ezvematongero enyika pasi pemutemo wePolitical Parties Finance Act. Inoita mamiriyoni manomwe nemazana mashanu ezviuru zvemadhora emunyika kubato reMDCT iro riri kupfanotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe. Mari iyi yaifanirwa kupiwa kubato reMDC Alliance iro riri kutungamirwa navaNelson Chamisa iro rakawana mavhoti akawanda anodarika zvikamu zvishanu kubva muzana zvinofanirwa kuwanikwa nebato pasarudzo kuti rikodzere kuwana mari iyi. Hurumende inonzi yakapa bato iri mari iyi richitevera mutongo wedare reSupreme Court iro rakati MDC Alliance harisiri bato rezvematongero enyika. Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri weMDCT vaKalipani Pugeni avo vanoti bato ravo ndiro rinokodzera kuwana mari iyi sezvo riri iro bato riri pamutemo.
Taiwana mari yePolitical Finance. Taraiwana msawe Friday, not Friday e, but Friday before e. Mariacho e 7.4 million. Million ye madora em Zimbabwe. Asimo ziva kuti madora acho a ugaita convert ne parallel rate yova yoita $70,000. Saka pana mari ipapo uri kuzona neyo. But yeah, mari taiwana. Tatanga kugadzirira kongresi yetu manje, Extraordinary Congress yemusi 31 July 2020.
Muna kuzoenda here kudare kuti iendeswe mberi nekuti tiri kuonaka kuti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 unenge uri kuramba uchikwira munyika.
Ndizvo zvataura na National Council yetu yemusi 9 May 2020. Asi malawyers etu ndekuti you remember kuti first takamboti Congress ichaita musawa 4 September to 6 September because tichiona kuti COVID vanhu vachafa and atiti kuti vanhu vafe. Saka malawyers ndekuuya kuti no hamugoni kuita Congress after 31 July. Kana mukaita after 31 July inenge iri mhosva iyo. Saka tikati okay titi kuita confrontation manje nemakots. Saka tika notifya we health kuti tota kuita congress yetu muswa 31 July zvikanzi hamugoni health. Tikaenda kumapurisa zvikanzi hamugoni. Saka attitude yetu ndeyokuti court inoti yita 31.
Zvino muchaita sei nemamiriro aita zvina.
Saka attitude ndeyokuti we are getting ready for Congress. But at the same time manje my lawyers eto afanika kuinda kuenda ku Supreme Court kungoti paita problem manje apa. What do we do? But what we can't do a blessing is to ignore that ignore planning and preparation and then kana makoti ati go on with your Congress, then to it I say. Sara attitude yetu ndiyo kuti pane Congress. But manje, this issue of COVID, there is what we call mitigating interventions that we are proposing. Ku Supreme Court kuti tikaita is can we go ahead?
Abo vange vari mutauriri weMDCT vaKalipani Pokeni vari parunare na Blessing Zulu weStudio 7. Asi, mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaFelix Magalela Mafasi Vanda vandoti zvakaitwa nehurumende zvekupa mari kuMDCT mucherechedzo wekuti bato iri riri kushandiswa neZANU PF. vamagalela mafa vanoti sebato vape kusiya zvose mumaoko evanhu vanove ndivo vane zvido zviri kumbunyikidzwa
kuti mari yakaipiwa makore maviri ePolitical Finance Act inorangidza kuti MDCA ndiyo yakanga ine vanhu vakawanda kutedzera ZANU-PF taipiwa mari iyoyo almost 7 million something allocation yedu kupi hana kana kuita kana 2% kupi akakwikwidza akazvimirira ega 23 political parties nanhasi mumbo wacho huripo zvinorangidza kuti apa pazogurwiswa MDC Alliance kana kuti Honorable Chamisa sa president vari kutorwisa kupwanya democracy they are assaulting democratic ethos kurangidza kuti vari vakapedza ne MDCA vakutopedza ne democracy vakuda kuintroduce inonzi one party state vari kugadzirira kuti 2023 vanhu vora moyo kuti tikavhota mavhoti anopiwa imwe political party saka ndinoda kuyambira vanhu veZimbabwe kuti hondo iri kuirwirwa nakupe haizi yake haizi yamonzora ndeye ZANU-PF iri kupwanya demokrasi
saka sebato reMDC Alliance matanho apa hamuri kutora kana hamuchatora
seMDC Alliance tiri kuzvisiya kuvaridzi vepati isu nemagweta edu neutungamiriri hwababa Chamisa taedza zvese kana kusvina dombo chairo taedza kuti ribude mvura zviri kuramba zviri kurangidzika kuti pane syndicate pakati pemajudges mamwe neZANU-PF nakupe munonyiteverera vanhu vanhu veZimbabwe kuti nyaya yedu pane constitutional crisis nokuti high court judge mumwe akataura pachena kuti tiri bato riri pamutemo nomination court ndiyo yakaregista vanhu tichibva zatapiwa kuzek tichibva taenda kuparlament
avo vange vari mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vafelix makalale mafasivanda vari parunhare kubulawayo nestudio 7 gurukota resouth africa rinoona nezvemagariro evanhu amai Lindi weZulu neZulu vakazivisa kuti mari yekubatsira vanhu panguva ino yeCovid-19 ichapiwavo kuvanhu vari muhupoteri neavo vari kutsvaka hupoteri muSouth Africa kwemwedzi mitanhatu vanhu vachange vachipiwa 350 rand pamwedzi muchirongwa chehurumende chinonzi 350 rand special COVID-19 relief grant panguva iyo amai Zulu vange vachitaura izvi patelevision zvizvarwa zveSouth Africa zvizhinji zvange zvichinyora paTwitter zvichiti mari iyi inofanirwa kupiwa kuzvizvarwa zveSouth Africa izvo zviri kunetseka uye zvisingawani rubatsiro kubva kuhurumende yavo mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica Vade Wamavhinga vati zvaitwa nehurumende yeSouth Africa izvi ndizvo zvange zvichirwirwa nesangano ravo kwenguva refu
tinotenda nemashoko aminister Lindi weZulu ekuti mari yekuyamura vanotambudzika yava kuita kuti ipiwewo vapoteri nevari kutsvaka upoteri mukati meSouth Africa ndicho chikumbiro chatanga tinacho sesanganiro yeHuman Rights Watch kuti vapoteri nevanotsvaka upoteri vange vakasiyiwa vasina kurangarirwa nehurumende vachitambudzika vasina nzira yekuwana nayo chokuti vabatsirikane nacho
vazhinji vanotsvaka upoteri vanotya kubuda pachena munoona sekuti izvi zvichafamba zvichafambiswa seizvi
zvava kudiwa iko zvino ndezvekuti mashoko aminister Lindi weZulu achishanda zvakanaka kuti vanhu vawane rubatsiro zvoreva kuti vese vatinge vachishanda mukupa mari idzi ngavazive zvachose kuti zvichafambiswa sei kuti pasashaye anosara pane vapoteri nevari kutsvaka upoteri nekuti tinoziva kuti vazhinji vanenge vachitsvaka upoteri dzimwe nguva vanotya kubuda pachena nekuti vanotya kuti vangazodzingwa kana kudzosera kwavakabva uyezvewo ngavataure kunyika yese varambe vachidzokorodza kuti kune rubatsiro rwavapo kwa poteri mevaya vanotsvaga kupotera munyika ya South Africa kuti vanhu vese vazive kuti pane danho rakanaka rakadai raitika.
Avo vange vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Tarisa shiru mapepa na u anasi. Mudeli News vakuru mbazi rezo utano variku yambira kuti vanhu vasunge dzibate vachiti vanhu vazhinji vachabatwa nechirwere cheCovid-19. Vanotizve uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi huchavhiringa kuzururwa kwezvikoro kupera kwemwedzi uno. Muchronicle, World Health Organization inoyambira Zimbabwe kuti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCovid-19 vasina nhoroondo yekufamba kunze kwenyika hucharemera zveutano munyika kana vanhu vakaramba vasingaone uwandu hwevanhu vari kutapurirwa chirwere ichi munyika. ZimLife.com inotaura pamusoro pekushaya kwemwanasikana wava Nelson Mandela na amai Winnie Mandela, Zinzi Mandela, uyo akanga ari umiriri weSouth Africa kuDenmark. Yavave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kupa 1980 na 2020 hapana chavagadzira nyika yavawondonga kuwondonga nyika.
Vamuka sei vachamarari vestudio 7 munotipa nhau dzechokwadi dzinoitika munyika mwedu. Inini maonero angu vamuna ngagwa ngavagare pasina vachamisa, because isusu inini seMDC Alliance pamberi navanesi muchamisa. Vangaita zvemapato zviduku izvi hapana zvinobudipa. Panotodikana mutungamiriri wakasarudzwa nevanhu. Mutungamiriri unodiwa nevanhu, vanesi muchamisa chete chete. Vangatyidzira vanhu vemachechi kuti vasapinda mune zvematongerwo enyika. Nevashandi nevashandirwo nevanoona nezvevashandi, vanomirira vashandi, vanomirira vashandi vari kuti mari dzakatsonga, wedzerai mari vashandi. Hurumende yavamunangagwa yava kuchitidzira kuti vavakuita zvematongerwo enyika, kwete bodo. Isusu nzira chete chete inoti tigadzikane munyika. Ngavataurira navanezo vachamisa. Vachamisa ndo president wevanhu. Zvekuti vamunangagwa ndi president, vamunangagwa ndi president webato ravo rezano pf, kwete president wenyika. Ndatenda zvangu ndini mupona ngehasha, ndiri paSouth Africa paDurban pakwazi Natal KZN.
Studio dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Kwazwai muri eZimbabwe, tinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu chive chidiki cheThe Connection nhasi manheru na8 PM. Nhasi muchirongwa tiri kuendera mberi tichitarisa nyaya yezvekutekeshera kwechirwere checoronavirus munyika. Tichange tichibata zvekare nyaya yekuratidzira kuri kurongwa nevanopikisa nevakazvimirira voga mukupera kwemwedzi uno. Muri eZimbabwe, musakanganwa kuteerera chirongwa ichi na8 PM manheru ano.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Bazi remauto reUnited States Navy riri kupemberera muzvare Madeleine Swego mushure mokupedza zvidzidzo zvese zvinodikanwa muUnited States Navy, izvo zvamuitisa kuti ave munhukadzi wechitema wekutanga kupiwa nyembe yekutyaira ndege yehondo yeUS Navy, kana kuti US Navy Fighter Pilot. Lieutenant Swego vanobva mudunhu reVirginia uye vakapedza zvidzidzo zvavo paUS Naval Academy mugore ra2017. Vachapiwa nyembe dzavo pamhemberero ichaitwa musi wa31 mwedzi uno.
Baby, don't run down.
mugade nikambo kanobva kuna Inki D sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika vadarika chiuru chimwe chete kambani yedrugs consult inoti iri kuenda kumatare edzimosva kana contract yayo nenetpam ikakanzurwa vapoteri naavo vari kutsvaga upoteri musouth africa vachapiwavo 350 rand pamwedzi kwemwedzi mitanhatu panguva ino yekurwisana necoronavirus tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ini ndini tanonoka wande ndiri muwashington dc ndichiti mosfera zvakanaka.